A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread cost $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Chopinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Kwandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tera utumunesha mwino munyu iripi. Kana baba wane wana wawo wano mpopota. Ukazobona worowa mwana ane nga anyanyisa. Unotanga wati ukatae ndokurowa, ukatae ndokurowa. Iyo ramba achita. Tasika pokuti zino desha miachirowa.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do. Share our feed when you come on the program, Chris.
Yes, and if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni. Abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi, into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla. Isinkwa ebesithengwa nge-90 cents ngeminyaka emibili edluleyo, lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso Zupco usiya emchoveni, imali yakhona la isiqansile isidlula ama-$6-7 kusiya ngokuthi uya ngaphi. Ezitolo lapha sokunzima, abanye bayangena baphume, umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi. Mavela,
Mm-hmm. Kuneo vachangobva kupinda mchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamamboita tambokuridzirai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMnangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti ivo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino muri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti muri dzinokwanisa kunge dzichinwa tea, dzozodya lunch, dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti muri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi, kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii. Vancube muri muno muWashington, mafambirei kunoko?
Ndauya kuzoatenda mameetings IMF na World Bank, ma annual meetings. Tiri kurukurira nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, chichabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari, munoti ine izvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvicha stabilize. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but zvicha stabilize.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes ka icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. Should be use it and support it. It's a government to be support our everyone should support it. It is our currency.
Asi iri kushanda here pari zvino? Muchitarira mamiriro akaita zvino kuti pakatanga nyaya yemabond notes yange ichinzi 1-to-1 asi zvinezvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
One-to-one yange isingashande. Because there's no way bond note was 1-to-1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good, but it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyo yeIMF neWorld Bank. Regai tinzwe kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank kuWashington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvike kune zvimwe zvakuitwa nedzimwe nyika.
Zvizhinji zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu, ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika ikufamba
munoona zvichizotambirwa here izvi
zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikurukuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri paground kumusha chandingangoda kutaura ndechekuti vamuchuni vataura kuti ivo vari kuda kubudisa vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals then ndaseka ndikati zvogoita sei ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuuya kuasosieta nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba
mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo
mibvunzo panga pasina mibvunzo ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers kunoo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe asi ndaona vasina kuzvitaura
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna amai Lynette Karenye Kore vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vari kuno kumisangano yo International Monetary Fund ne World Bank iri kuitirwa imo muno munhu Washington kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika nyanya panyaya pekukwira kwemitengo pindai muchirongwa mutipo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uye zvezvii zvamuri kusangana nazvo Chris
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo sikaze sihlangane lokhu nje selokhu kwaba ngu-2008 akusathengeki lutho abantu sebelala bengadlanga isinkwa akasithengeki akuthengeki isawuti akuthengeki ijukela akugadeki izimoto akubhadaleki ischool fees akuyeke ezibhedlela akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu bezimbabwe i-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseba futhi ngokuba sibulawa ibusela sibulawa ikudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe babasibusayo kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume luqhubeke njengabantu bezimbabwe kumele sithi uphelela lapha sekuhambe kwaba kude kakhulu kwakungasayi phambili
Okay. Now, Mr. Ncube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000 US dollars. Zimbabwean dollars, that is in bond notes. Depending on the contents of the basket itself, sometimes it can rise up to $8,000 or so, as I say, depending on what you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it will be $90-$80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000. You can imagine for that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not who are not seeing private doctors, who go to public hospitals, and so forth. For either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line. Marvelous.
I want to name Tererodi Wokutanga. Mkoma Raymond, tinokuchinga mizai pachirongwa.
Magadi yenyu.
Aiwa tiri wadi tukutaona nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin kwakadii iko? Tambotora nguva tisatambonzwa vari ku Mount Darwin kwakadii mkoma?
Ku Mount Darwin kuri kurwadza.
Tipeiwo mamirira akaita zvinhu ikoko panyaya yezvemitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kuno kwatisitorirama zvakanaka semunhu wamuritotaura naye atori mucivil servant zvokutoti tatinoti kapei kacho kapinda nhasika panangopinda musupamaketi hombe iriko kumount darwin kwekunga $600 ndabuda nekapepa bhegi kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisitoziva kuti ari kugadzirwa naani
pamapinda umumatenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaita nzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge 2 litres. Thenwo ndichinhonga utimoto mwana ari pabhodhini mwana ari kutofanidzara kwaari ikoko.
Nokuti vamwe vane vana vari kumabhoarding vanga vari kunzi vaise top up kwenyu kwakamira sei ikoko
kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo
saka poitwa sei semaonero enyu dai maiwana mukana wekutaura neivo vatungamiri venyika maitii
inini hangu kanda ingotiwo kanawo munhu aremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ochimuti vanhu vomhanya avo vakawanda
aiwa mashoko makukutu ameno kana muine mamwe yamuruda kupedzisa nawo
aiwa ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuzimbabwe ka ngatisade kuhadhinwa nenhamo tioda kujairira situation yakashata kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei
Pane organization iri kunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenye ima tiksi plazi chakuto korumura spirit. Saka ndino tindrigura rama kanya about $500 mu 5,000. Saka paripa chikafu cha ipoga. Ndiyotu mwotuo makusende kabiko uka porridge. Maniru ndopa ndino mwotuo gosa dato pindu umara inti chagoo chikafu chibagi. So ndino mwotuo
Omuri kuti vamunogara nawo vakutozesa.
Vakutozesa nekuti tinozopinda muvillage tichibva home muzvimabasa zvedu izvozvo zvine mari dzakadaiso.
Ko pane zvimwe here zvimabhinda kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira vamwe vakati vakuita butter trade kwakamira sei kuMount Darwin.
Kuno kunyairi kwa ndonya hili kutungu chema chema waka na washika nini ya kutu wakada kutuchema binda wakoka izumi zunige zubute ngeza kwa unuda kuinda kuno iwoda wa price sani kato kuhila saka maritashu anu vato kuhila saipa kwa nangida kutu chinja nilichema randu ndo haru kutu tinga zunza nruhuda nangida kutu na hili iko kish it's 110 300 rands.
Aiwa mashoko makuku tumuve ne weekend ya kanaka kuMount Darwin huko. Bye-bye. Chris, before you take your caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant and he says sometimes he has to beg for Millimill to make, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate kungwe nisa wamgela kuhlelo nyate. Yeah, ungapi kwamhla?
Mina ngisekwanda ba.
Oh, usekwanda, emajawunde.
Emajawunde.
Yeah, ungasipho momo wakho nangapho njani?
Ah, napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wanele dola manzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama 20 kilometers ngebucket. Ngizama ukuthi zathola amanzi okunatha, inkomo ziyachuba, iridala ibhahile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye nelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni lapho ukhanya ngani pha abana lisiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njalo?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwade engene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi kele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency but baphulela uluthi endlebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe abayibo abanceda imuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. That's how much of South Africa to measure amarand. And then ama commodities won't get to 7 years but agena outside the country, government today, aila production, aila owabo ikuspenda ukela omnanga kwa vekata ile mandiza mchina vehamba. So hilo tuwe fungati kangela nela aluguti asila hulumende total kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzana.
Ya, kulunga.
Mabela said that's Mbonisi Nyathi there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Judy.
Makadi, and you took Toranan, we as Jemurukupi.
In
murikutaura naJamila ndiri kukwekwe makadini koko sister
aiwa tiri wadi kwakamira sei kukwekwe uko
tiki kuno kukwekwe tiri kurarama inyasha dzamwari chokwadi chava kutirwadza munyika nechekuti chero ndikafungidzirawo ndafungawo kuti ndingobatsirawo handinawo pekutangira because zvaina zvakadhakwa zvekurevesa ndo zvinonzi zvakadhakwa
saka muri kurarama sei vaJamela ikoko chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei
muri yakakura vana vashanu but kutongofarawo wakwanisa kungoti ukawafamba ukasangana naone kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisawo kusvikawo nezvinongobatikawo kumba tava kuita zvekuputisirwa maputi kunouku vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu ko nekuda kwokuti kageji kachona kanenge kakati kurei like kanenge kasitorina kana nesauti kamaputi kako nekudawo kwokugadzirwa kwacho saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo kuti wotongoti at least zviri nani but hazvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungirirwa pamuti but kwatakananga chaiko chaiko hatina direction
mataura imi panyaya yamataura kuti pane tumazupko saka vana vandoo zvavari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri irarame
sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita but kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi ende ndiri kushaya kuti ndingataurira aniwo kuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo kakuedza kundiretirawo dhola rangu iroro vari kurireta as 1:3 eurobondi saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to usa zvakasiyana by far
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko Chris
yebo silo mdolombo ecingweni lapha sakwamukela ukuhlela
hayi ngiyabonga baba
ye ungaphi komhlaba
mina ngisenkayi
usenkayi akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi nsuku
kunzima baba komile sibi hei lobunzima sibi ukuthi uhulumende ngabe uyangenela sibi bakhulumisane lo mfana lo enxa yezinto zingasilungele yahlanganisa amakhanda nje bakhulumisane kulungisiswe ngoba kunzima sibi itiya shayazwe ngoba ishukela selidula okumangalisayo
isinkwa sona liyasithola
isinkwa vele sesakhokhwa ngaso ndiwasho sithi $15 uyayithatha ngaso imali yenkelo yekhaya ngapha sisebenza silamsebenza
hayi siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga sibongile kakhulu mdolombo
hayi siyabonga
okay
let's take another caller hello caller
hello
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndiri muno muHarare kuno zviri kudhura chingwa icho chitori $16 hachitengeki hatichatombochiziva izvi
manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16
mashops
saka muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zviri kuno zvakaoma ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa taitosuwa kuti dai kuti tinana president vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei zvino hazvisizvo mapurezident acho anokuzoda kuti aonekwe afa manje paanenge asirawo nzwa ndichiyai mumuoni asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona
saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii Imimi murienye yaka kura sei uyeje muruku jigao shipi. Pana baba wao ya pana pavachiti kukwekwe kwa wari kukukuru kutetu kwa jogu puti sama puti. Voti yo voiswa mapaket mashuma madiki madiki vachizu upo wana kwenye kwa kamira sei.
Pana pata wakungu jigao wani miwe jayi guys. We are family of six. Tutungu jigao kanga chiti kumane rikoko.
Kupanya yeye kuchikaf ataureje ni
nukuti kuti tuzi balansi seka kana tatu balansi fa nungu watu ngoti ukangowa na muka na kwa naka shuga wani ime nguwa mutungu mwati ya kachuka kwete ino mkaka makuseni mungu mwati chukuyo za pera
mungati mnudamari ya kawanda sei kuti murara me nemuri fikire garega kana mwezi wega wega.
Grocery and got to die in me, could you give her a million money at least 3,000 to 4,000 bonds? They would do one of Kurara, my personal marriage, and it is in your period. No good 100 you could take as soon as we can start. Sakas Batsy. The agenda 2 kg says, and it is a 2 kg sugar, nay 1 bar is 400 year period as a pay. Tennis at a tinga of people. Ufu watinozotenga tiri vanhu 600 tika kete chida at least 15 kgs a week kuti tichizitenga ka at least 50 kg maybe atwa kuma 5 atitoivunzi kuti atipanise kuitenga
aiwa mashoko makuku kuti tinokutenda ichaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu move nezvara rakanaka
chatengu chema ndichi kuti vamboona wakada president kunyange vanhu vavo chayo chama mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota chiona kuti inzara vachiti vakutopinda pama window nomota makombi vechidimanda $100 inzara kai asi vabvuni kuzviona
aiwa tinokutenda yemu venezuela rakanaka. Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people, because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground, because he says his family is only having one meal. They cannot afford to have 3 meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ngobe.
Ba.
Yeah, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumeni ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa ngeke ilungiswe ngabantu bezidalele ngekhaya. Kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto. NgesiNgisi ngingathi mina there is no evidence of compassion, evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumende abonakale. That's what we always emphasize ebantwini. Because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo, as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona. Sizagcina samukela yonke into. If we have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe. This is our country. And collectively, we must ensure that it prospers. It has justice. It is properly governed. That is what it is.
Thank you so much. Mr. Ngube, please do stay on the line.
Man. Hello, caller. Ndiribo. Taura itins, we true taura nanuye jemurukupi.
Mutawa na courage. Ndiribu shivu.
Taura ya nyumkuma kareji kuchivu kukwa kamira sei
ya mkishiru kiti kanje kuti tunoshitazo yungu ita maricho richo yesi mabrazo
Saka
kutuudze munhu kuti haisvitso kuti iwedzero mari ndichana kuti chikwanise kubalansisa ainge achitongochema chema zvinhu hazvinambomira mushi kumuto dai wawedzera mari kana kuti isoti maresheni tiri nani anenge achitongochema chema saka unongotiaroti kuti uite ngeukumumanikidza zvinotozonetsa nekuti iyere ngakatiomerwawo nekuti kuomerwawo kwake kunotokuomerwawo kwedu
saka muri kuupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei
ya mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva anwana kuswera dhodhi yoshandira $10 pazuva mafarms anorimwa fojikaya andimaona saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chaiwo saka upenyu hwakatooma kuno kuzimbabwe zvekutoti hamhenoti tinopona here
aiwa tinokutendai mukoma courage ekuchivhu ikoko muve neweekend yakanaka
maita basa
bye Chris.
Yes, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye, ungapi kwaMhlaba?
Eh, mla seGoli.
Oh, seGoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Eh, imbono yakhona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye nje siyakhala sizwe. Izenzele bekulamavoti last year abantu bonke babethembele ukuthi izanukhefu izoyenza izinto kodwa izanukhefu yangena ngo-1980 umnanga wakho wakhona yena lowo ekhona enguyenaye wayengu-ministers ngo-1980 esebenza nomgabe abantu bezimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela izanukhefu bevele beyazi bona sikhala nje sizoya thina nabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bangavoteli izanupiefu izanupiefu ine-three majority ephalamende noma ungathi iyakhulumisana ne-MDC ilakho ukuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela izanu nasaye ubona yona i-SADC isehluleke ukuthi ingenele indawo zezimbabwe i-African Union yehluleke ukungenela indawo zezimbabwe ngoba abantu bezimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhelwa libandla lezanupiefu noma iyehluleka noma injani ithinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela izanu ivele isehluleka impuphu izaqhubeka ikhwela injalo ngoba izanu vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka mina ma kunje ngikubona kurayithi ngoba abantu bezimbabwe bayayazi izanupiefu vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka so angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year abantu bezimbabwe bekufanele bona bazikhethele bona umuntu abamfunayo bayisiphi izanupiefu so bona bazikhethele upresident umnangakho umnangakho waqhubeka esebenza enjalo i-opposition iqhubeke nayo incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi umnangakho akayenzi ukhetho oluqondileyo umnangakho uqhubeka tha abantu abaphikisayo so mna ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa izanupiefu ukusebenza kwayo okwakhethwa yebo abantu bezimbabwe abathi bona bafuna ukukhethwa ngupresident umnangakho bafuna ukusebenzela izanupiefu so izanupiefu singakhali yahlile kakudala ngiyabonga kulokho baba
hayi sibongele kakhulu Sithole
yebo
marvelous that's mbongeni Sithole there he says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh words there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye shemuru kupi?
Victoria Falls.
Hey, but taurisa imbicha na matimuru ku Victoria Falls. Hey, muti ezere imbicha na taura itinzwe kutukwa kamira se.
Ati?
Taura enyu.
Tanya ya.
Ye mitengo yezvinhu ehe.
Ya kuno kutora posa hai zviri kwira zvei. Ya hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari.
Kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari haikuwanika zvishoma.
Saka muri kurarama sei semuri?
Semuri ai nomboshanda imateja iya asini ndoshanda nemuri yangu ndoshanda kesi.
Asi ya kuluma isindebele.
Yeah.
Yeah, but Chris.
Yeah, unjani momo kona hapo ba?
Ah, momo hapa kungono nje kono kunje. Yeah, ai akura plan.
Manje ubona ngani nqa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela abakhona yini kumbungadinga abanye?
Ah, ukuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Kuzikethela nje awusekho private nje.
Eh, hayi unongi. Sibongile.
I was being honest, Chris. Despite things being hard, he still has a right to keep his votes private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes, Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in terms of, exactly, in January this year. I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights, to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights, the level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Thank you so much. Please do stay on the line. Salom Lale Lumatuna, Goblawayo, Sagwamgila Clare.
Linjan Baba Kand.
I say appeal, Linjan Lin.
I say appeal.
Yeah, Winjan Gontutu.
Ah. No bones, mother.
I will untutu.
Ah, I will untutu.
Hey, I was telling Bono Kong out of a little lunting alone.
Eh? Also, put up on me and you won't have a babacan. Couldn't you zin be with a pavantabang as Nandi Lily? Could they feel a little? The market. Hang it.
Yeah.
As long into this is the queer about. Singazon abantu bama business, the city no vacuum, the land in there. Utu Pope, Abantabang of Nanjeli, umtwe business, which she and the Holumente, Ong Yonjan, porting line at Amalia Quesa, my Texas. So when I order business, Ungeshi into Zako, in a proper business, so that when the news has, I get in our lame mode, Abantu Adofunuku. So into iyo ekhakathi le abantu abafana ukuthi bayikhangile ngabe ubaba wathiya ubaba omgqabe noma abantu babemzonda angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubeka mina ngingikhulumende ngingabanjani ngingaba protect then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho kwakukuthi kathi ngo January abantu benzani bangene streeting abangenanga ngokuthi babetshengisela ukhulumende ukuthi ayilokho kwenzaka kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu asikukhangele njengakhona lokho okukhulunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunanzelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ma-crisis uyaze sijoni. Angithi uyabe efuna ukubulala abantu.
Hayi kuyezwakala.
So uhlupho likuhulumende. As long evuma ukuthi ifuwe likhwele every week la magesi ngikutshele khona apha esikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akilohertz ngiwathenge izolo awe-$10 aseyi-12 kilohertz right akungitshela ukuthi nxayaba i-$10 ngenyanga sofanele uthenge $200 amagesi bathila njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa. Sekutaura kwaita mwekola, I think ndeyo kubindura, but tina mkoma Praise vari panare. Hello Praise.
Tinofara mazandizve.
Aiwa tiri wadi makadi iko kwa mri ikoko.
Hai kutiri nani tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise?
Ndiriku Harare, kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzwo, kwakamira sei nyanya panyaya iyo yemapraise nezvimwe?
Ah, kuno kwakatooma. Nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizeri rakanzira kwira, zvinhu zvachona zvese zvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza, asi US rakanzira donha havambodzikisi. Saka life yacho iri kutorwadza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Inini ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akati zvetinogara kubasa kwake, rinye yekuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kuchendi kwangu, saka inini ndikutongogara nemwana iye ari kugarawo kwake. Saka pachikafu apo iye ndiye anotozvilimita, inini mwana wangu titoriwo haakungotamburira, ndozvave ndotongobika kawani. Iye ndakangomuzodzimbiwa kana nemafuti kuchikoro akaenda. Ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa, saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maitii musati maenda zvino?
Dai ndaiwana mukana ndaindogoti ngavatinzirotsitsi, ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyaka sirudzo ndiyaripo, saka zvotizoti nokuti iye ndiyari kutonga, saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo. Muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Baba iri, regai titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Taurai henyu, tiri kutaura nani, muri kupi?
Itai ndipavhurumu kuchiredzi.
Aiwa, taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uko.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu vari dzeshuga ndicharikukwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, mapraise akamira sei?
Mapraise zvisa mazerasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kuchitenga $18 siwo iri kudhura, makombi kukwira tichienda kubasa every day $4. Saka zvacho zvichatobhalansa pamasalari haana kana kutombowedzera marendi. Vamwe vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rand parendi. Apa tikada kuti tarise rendi ye100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamene uchiita kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika ndaingo mudzwa tiyapei nazvo akundikana. Mucherechedzo unonyatsoradza kuti mukuru wenyika akundikana, haana kana kulu. Izvi zviro ndizvoro akabva kundofiya 1 million kufrance. Munomu hatina kana siwewu achiisa magetri izvi zvimhura pachibhorani. Ndakatotarisana nechibhorani chepavhurumu kuizvezvi naini pano neuku vana vachitara vachambunyikidzwa nezvidhakwa. Pane mabhawa, pane mbavha, vana vechisikana vachera mvura ipapo. Saka sesidi yevanhu nekuda kwemunhu wanhu hazvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa, tinokutendai muve neweekend yakanaka.
Aurait sister Marcela.
Bye bye. Chris, we... We had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. Mm. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the sugar state, but there's no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two combis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
Mm, that's sad. Mr. Ncube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, baba Ncube uyabizwa bayakhuluma abantu lapha bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe ubona ngani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona
yikho kuhluphayo khona lokho ukuthi inxa ngabe izinto zidula ukuthi nxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudila kwezinto levoti bakukhangela ukuhlukanisile kuthelo kuyana ngokunye namhlanje sila kanti ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona yikho kufakwa uhulumende i-economy yeBotswana iyasebenza leSouth Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakho niyasebenza eMelika iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza eJapan iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza ungabona lapho kulanjwa khona okufe khona nguhulumende nxa ungavusanga ipolitiki yethu yama ngezinyawo yananzelela abantu yanakekela abantu yahluphekela abantu yabakhulisa abantu akulanto ongayilungisa into eluhlupho kathezi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu izinto ziyakhwela usuku ngosuku bazidulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini ngokuba bathe befika bafica kunganje bafica isinkwa siyi 90 cents namhlanje siyi $16 bafica ithukela liyi $2 senamhlanje liyi $50 or $40 khonale izinto ziyakhwela ziphuma endleleni lokho bethembisa bengalungisi ibhondi nothi leli kalisebenzi ubugebengu busela bugcwele elizweni kudingeka uhulumende alungise lezo zinto akulandlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende kumele alungise izinto nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokho akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever-rising, the ever-rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly government in the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans political illiteracy, that is very unfortunate, because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay. Thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tiitore kola wedu wakupedzisira tikuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tripo makadi vori tirikufona ndirikukwekwe
ehe tirikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
zvii zvamuri kutarisana nazvo
mapuraizi ezvinhu haachabatika mari yacho shure kuti uiwane mapuraizi ari kuchajiwa muhutatu pane puraizi yekeshi iri bhondi yeeco keshi neeswipe saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatooma keshi yacho haibatiki kumabhengi hakuna mapuraizi ari kukwira daily every monday iwe uchikwira nemapuraizi otokwirawo
chingwa chiri kuita imari ikoko
nhasi ndachiona matm changa chichiita $15.60 lofure kwalobos
saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka
kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatotitura ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond kuda pamwe zvingatombinge zviri nani
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka
aiwa ndinokutendai asinda chida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai purezidendi vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika zvakare ndinokuda kungoyeuchidza vanhu kuti kana muchinzwisisa bhora makaona timu yedynamos yarenegeta player kuti haichakwanisa kutambira dynamos nekuti wakura kana kuti ane zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi asi same player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kumanchester united kubritain kuti ndaakunotambira manchester munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kumanchester manchester ikahwina yakatora league
Aiwa ndima vamavharisa mukoma tinokutendai chaizvo Chris we're hearing there some you know analogy from our last caller he's out there I think he said he's in Kwekwe if I'm not wrong but he's saying that maybe you know people need to relook at the situation on the ground right now but he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester do you think he will score
Wow, that's a tough question. Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling, and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much. For having us here on our show tonight, you were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
I'm Marvelous Mhlanganya here, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, imbondi pay your chance. Kupinda pachirongwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.